Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Nyamavhuvhu 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana pamusangano webato rinopikisa Residents Coalition for Change kuBulawayo. Hurumende yotuka vaongorori vesarudzo vayakakoka ichiti haina chekuvanza. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi, vachamisa vati mwaka uno bato ravari.
Mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa vati bato ravo riri kukunda kunyangwe ZANU PF iri kuedza kuda kubirira musarudzo dziri kuuya. Asi vati vari kutarisira kuti rwendo rwuno ZANU PF yanyangira yaona. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi, vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza2018 apo pavanoti vakakunda ZANU PF asi vakabirirwa.
ZANU PF varikugadzira kubira, unozviziva kuti mabudo mazhinji haana kana bazara anobata kana kechi haarine asi anenge aida kukohwa. Saka tiri kuona hedu mabudo achirwerwa rute kuti akohwe paasina kurima, hatizozvitendedza izvozvo. Gore rino tine badza asi tine kudini kuitira kuti kana gudo ravo yatorizunda kuti ridzokere risapa, ndozvatiri kugadzira pari zvino.
Vaenderera mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemumidlands nematebeleland nemauto emuno kumakore ekuma1980s, chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukura hundi.
Nyaya yegukura hundi tida kuvatanidza nyika, tida kuvhura maronda akamvura. Must unite the country, we must be open, we must be truthful so that we bring the country.
Vachamisa vavimbisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese ematebeleland, vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi. Vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika, uyezve zvido zvemushakabvu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa. Asi vaFarai Marapira vakafanobata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kumashoko muZANU PF varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya.
Muna 2018 vachamisa vakati ZANU PF inoda kuriga, vakati hazvifi zvabvira tichavabata kuti vanoriga sei. Vana veZimbabwe vakabuda vakavhota, ZANU PF ikakunda. Vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi, vanhu vava veZimbabwe vakati kumatare tichandoona. Vachamisa zvavakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata. Saka isu seZANU PF hatichavateedzeri, nekuti tinovaziva kuti murevi wenhema, nhema dzavareva pamberi penyika dzawandisa. Vakasavenganisa vana veZimbabwe havana chimwe chekutaura kunyika.
Vari kuda kuita kanzura weWard 7 kumakokova muBulawayo vakamirira CCC amai Tandiwe Moyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu.
Tiri kukudzirira vanhu kuti ngavasununguke nekuwanda kwavo vaende kunovhotera Advocate Nelson Chamisa for President. Onovhotera bato reCCC, makansilazi namaMPs eCCC kume naPresident wedu Nelson Chamisa. Takatarisira kuti baba Chamisa ndiye achatisitsa kuNew Zimbabwe.
Mashoko aamai Moyo atsinhirwa nemumwe wechidiki anga ari muWhite City Stadium vaThompson Shava, avo vati vanonokerwa nekuti vachamisa vapinde panyanga.
maonero achiri kuita vachamisa vanotarisirwa kuti vange vachihwina nekuti ruzhinji rweZimbabwe rwasumuka sezvamunongoona vanhu vazhinji hapana ari kufara nechimiro chiri munyika hazvibvunzwi munhu mumwe nemumwe kunyange ukabvunza pwere kunyange ukabvunza vatana vanongotaura kuti chimiro chemunyika hachina kunaka saka zvavanenge kutaurai pari zvino vanhu vari kuzovhotera president Chamisa
asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaElton Ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa mashoko asina kunaka
hatidi mashoko anoziva pachirongwa ari inflammatory kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo hatisi kutarisira izvozvo yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo zvinova izvo zvichabuditswa nesangano rezimbabwe electoral commission
musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vadavid coltart kuti vagova meya weguta rebulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reccc mumatunhu ematebeleland nebulawayo uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziriko musi wechitatu chino mangwana kuharare ndakamirira studio 7 ndiri kubulawayo ndini tobias mudzingwa
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu
hurumende yezimbabwe iyo yakakoka vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzakawanda pasi rose yave kushora zvakanyanya vamwe vacho ichiti vave kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti vamwe vaongorori ava havafaniri kuda kuita zvavari kuita zvavanoti ndezvekuda kudzidzisa zimbabwe nezveutongi hwejekerere vamunangagwa vanoti zimbabwe yakahwirwira rusununguko nekudaro inoziva zvekuita mutauriri wavo vageorge charamba vari kushorawo masangano akaita secarter center inotungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeamerica vajimmy carter neellen sirleaf johnson center inotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeliberia nevamwewo vaongorori vesarudzo vachiti vari kupindira mune zvematongerwo enyika uye vakaramba vachiita izvi vachadzingwa vaongorori kubva kueu vari kushorwawo asi ivo vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya mamwe masangano akazvimirira akawanda nevatori venhau vari kurambidzwawo nehurumende kupinda munyika kuti vaongorore sarudzo idzi mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie
mashoko yaya kana kuti maaccusations yaya haana kunyatsomira zvakanaka nekuti anoundermina process yedu zvekare yemaelections maelections aya tiri kusangana nawo in a few days maelections ari very important and anofanira kuva achionekwa achiencompassa kana kuona kana kurespekta maonero emaobserver akasiyana-siyana but kana zvasvika pakadai so zvekuti kuda hurumende kana kuti vanoshandira hurumende kana vakubudisa mashoko akadai so anenge asinawo zvekare umbo zvinhu zvinoita senge zvinoisa madhaka kuprocess yese yemaelections
asi ka hurumende iri kuti pane vamwe vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ichiti vanofanira kungoongorora kwete kuda kupindira vachiti vanodei pahuku yemweni
hongu maobservers zvaanofanira kuva achiita kuobserva and kana vaobservawo vobudisawo mashoko avo ekuzvaanenge vaonawo izvi zviri kunzi vari kunzi vari kuinterfere zvinhu zvokuti nangwe kuri kutaurwa kwemashoko acho zvinhu zvokuti hazvisi nyatso kubudisa kuti interference yacho iri papi chaipo chaipo saka kana pane maissues akadai so nemaobservers zvinenge zvakanaka kuti at least womaobservers acho asaone kana kuti kusvorwa kana kukachamadzwa namumashoko achibuda mumapepanhau but hurumende yacho kana iine atingati maissues mama observers ano wane protocol yokuti vavadedze vataure nao and vaise gwara rao kauti zvavanenge vachiexpecta from them. But mamiro akaita zvinhu iko zvino zvinongoita senge mashoko ari kungotaurwa anova iwo anozokanganisa yatingati credibility yama observers kunyanyanya vanenge vachibva kumanyika dzakaita sana EU kana kuti vana Carter Center vekuAmerica. Nekuti iyo avo vari kuuyawo vachingoongorora zvavakuongorora and hakuna kwavakarerekera. Saka izvi zvinogona zviri zvimwewo zviri kutyawo vamwe vanhu vari muhurumende kana kuti rimwe bato risingadi kuti voona vanhu vakadai sevo vachipinda maelections edu kana tiobserva maelections edu.
Totarisawo nyaya yekukosha kweivo vaongorori kubva kuEU kubva kuAmerica tichitarisa kudyidzana kwenyika dzemuEU neAmerica naiyo Zimbabwe. Sei zvakakosha kuti pave nekudyidzana kwakanaka apa?
Ya, kwakakosha nekuti iyo Zimbabwe ndiyo yanga iri pamberi pekuda kuita yavanoti re-engagement nemasangano akaita sana EU uyezve nenyaya dzemasanctions wanenge akaiswa paZimbabwe nenyika dzakaita sana America. Saka kudedza maobservers wo anenge achibva kunyika iyi zvakakosha pakuti kana maobservers akauya wakaobserva maelections and akaonawo maelections acho achifambawo zvakanaka zvinhu zvinopawo atingati credibility kumaelections emuZimbabwe. But pakatanga kuita kana kuti mashoko ekupokana maelections acho asati ambototanga kudai so zvinhu zvinova zvinokanganisa re-engagement efforts anga achiitwawo nehurumende zvinongodzoserwawo nyika pa5 years dzata tichingorarama.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Muturi wenhau ane mukurumbira zvikuru munyika Ian Rath uyo akashaya nemusi wechitatu aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Vatori venhau vakawanda nevamwe vanhu vaungana pakuradzikwa kwake. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutori wenhau uye vakambotungamira sangano revatori venhau remisa Zimbabwe vaRashwet Mukundu.
Mashoko ekushaya paYan Rath nechitiko ichi akauya senzira yakashamisa vazhinji vanoshanda mune zvekufambiswa kwemashoko. Vatori venhau isu patikatanga kuita basa rekutora nhau iri Ian Rath aive mumwe wenyanzvi yainge atiwo nemakore achiita basa iri. Aita basa rake mukuperera kwese aive munhu aitaurika naye kuvadiki nevakuru vanova vatori venhau. Aive munhu aive neunyanzvi mukutsanangura mamiriro anga akaita zvinhu munyika yeZimbabwe. Saka ndinoti kurasikirwa kukuru kwaitwa vatori venhau kurasikirwa kukuru kwaita nyika nekuti ndiye mumwe nevatori venhau vaive neunyanzvi vaive neunyoro uyezve neruzivo rwemafambiro aita nyika uyezve nekutsanangurira vanhu vanga nekuziva kuti chii chiri kuitika muZimbabwe.
Tiri kuonawo vamwe vanenge vari kuchema-chemawo mazuva ano kuti matorerwo enhau emazuva ano ati siyanei nekare. Vachitarisa mabatirwo aitwa basa nana Ian Rath vana Jeff Nyarota nevamwe, munowirirana here nemuone iwoyo?
Ichokwadi kuti matorerwo enhau ati siyanei ati dzikirei. Tinoona vatori venhau vazhinji vachinhonga svosve nemuromo vachishaya chokudya vachishaya chokuchengetesa mhuri dzavo. Izvi zvaakukonzerawo uori hwaakuitika zvaakukonzera kuti vatori venhau vamhanye kwose kwose vachiedza kubatanidza kuti vangararame sei. Saka vatori venhau vari parumanadzombe pakuti mari dzavari kupiwa nemashandiro avari kuita aakukonzera kuti munhu aite mabasa akawanda. Aakukonzera kuti tive nevatori venhau vanove varimi kuve nevatori venhau vanenge vachibatsira vakuru vezvenyika vemakambani kuti vagadzirise zvimiro zvavo. Tine vatori venhau vaakupindwa mukutsvaga mari nenzira dzeukopokopo dzakaita sekupiwa chokomhomi nezvimwe zvakadaro. Tiri kuonawo zvakare kudzikira kweunyanzvi mukufambiswa kwemashoko. Saka tikatarisa mabatsirwo aitwa basa nana Ian Rath mabati wa ikuwa basa nana Jofina Rota na Trevor Mnube Mwame kumashuro tunona utuja ita msiyami.
Asika hurumende iri kuti iri kuedza kuvandudza mitemo nezvimwe kuti vatori venhau vange vachishanda vakasununguka munyika umu.
Zvingadaro hazvo kuti hurumende yasandura apo neapo pamusoro pemitemo ine chekuita nekushanda kwevatori venhau kana tinokufambiswa kwemashoko. Asi tikatarisa upfumi hwenyika tese tinowirirana kuti hwaondonga ende izvi zvaita kuti vanoshandirwa nevatori venhau vatadze kuvachengeta kana kuvabhadhara zvakanaka.
Mutori wenhau uye vakambotungamira sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMisa Zimbabwe vaRashwit Mukundu vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano nekuvheneka mitumbi yevanhu dzinonzi dziri kushanda kwemaawa anodarika 10 pazuva kuedza kuvheneka mitumbi yevanhu vakatsva nemoto zvekusazivikanwa kuHawaii rinova rimwe dunhu reAmerica. Nyanzvi idzi dziri kuedza kuti dzizive kuti vakafa ava ndivanani kuitira kuti madota avo kana mabhonzo aendeswe kuhama dzavo kuti vakwanise kuvigwa. Vanhu vanodarika 100 vanonzi vakafa, asi uwandu uhu hunogona kukwira zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nhumwa dzesangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS dziri kutungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeNigeria General Abdusalam Abubakar dzasangana nevakapidigura hurumende muNiger nhasi kuedza kugadzirisa kunetsana nekudzora mutungamiri wenyika akabviswa pachigaro nechisimba vaMohamed Bazoum. Asi mauto ari kutungamira aya ati achadzosera nyika kuutongi hweruzhinji mushure memakore matatu. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
ini ndinoitwa Mzvare Falondunga, ndinoshanda ndekuproject Vote 263, iyo organization inoshanda nevechidiki munyaya dzemaelections.
Mzvare Falon, mungatiudza kuti zvii zvamanga muchiita nguva dzose idzi kukurudzira vechidiki kuti vapindewo musarudzo idzi?
Isusu tange tichiita maprograms akasiyana-siyana kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachiparticipata mumaelections. Tange tichiita atinoita atinonzi masports tournament muchirungu kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinoregista kuvhota uye nekuvhota through masports. Tange tichiitawo atinoti maclean up campaigns aya ataita nationwide muvhiki rapfuura, atakaita kumat north, mat south, Chiredzi, Masvingo pamwe chete neHarare kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinovhota musi wa23 August. Tanga tichiita zvakare aya tinoti madoor to door voter mobilization, atinenge tichikurudzira vechidiki through maflyer distribution. Maflyers aya anenge akanyorwa information inenge ichiratidza polling, anenge ari mapolling station based flyers ekuti kana tiri kuHarare ukukwadzana polling station yenyu iri pakati mukunovhota musi wakati nemusi wakati.
Zvirongwa izvi zvanga zvichitambirwa sei nevechidiki?
Vechidiki vange vari kufarira zvingaita nezvirongwa zvakadai because vhiki yenge isinganatsoita basa rayo nemazvo mukutraya kuudza vanhu maerano nezve maelections. Saka vakawanda vakanyanya kunyanya kumaruwa vainge vasitorina information yezve kuti kune maelections musi wa23 August. Saka vakawanda vainge vachifara zvikuru nemaprograms vainge tichiita seproject vote, vange vachitambira zvikaita nemaoko maviri, cause vakawanda vava kuziva nawo kuti musi wa23 August vari kunovhota.
Imi mune bato ramunoshanda naro here kana kuti munenge muchingotaura nevechidiki chero kubato ravari?
Isusu hatina bato ratinoshanda naro, tinoshanda nevechidiki wese. Pachirungu tinoti we are non-partisan, we are non-political. Hatina bato rekuti tinoshanda naro, tinoshanda nevechidiki wese, whether vari kuMDC, whether vari ZANPF, whether vari CCC, as long vari vechidiki. Kodzvirira ndirokuudzira vechidiki vese kuti vange vachinge vachiparticipate munyaya dzemaelections, nge vachitora zvigaro zvese nekunge vachinovhota nekusarudza vatungamiriri vanenge vachizoda kuti vatungamirire in the next 5 years. Saka hatina bato rekuti toshana nebato iri, tiri non-partisan.
Sei zvakakosha kuti vechidiki vavhoterwe kana kuvhotawo musarudzo?
Zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vanga vachivhota uye nekuvhoterwa musarudzo, nekuti muZimbabwe vechidiki ndo vane yatinoti pachirungu the majority in terms of the population, was 67.8% of the population. Saka zvakakosha zvisingaite kuti vechidiki vange vachivhoterwa musarudzo, vange vari involved mumadecision making processes, also kunge vange vachinovhota vasarudzi vatungamiriri avo vanenge vachizodiliva zvavanenge vapromisa during the campaigning period.
Asi munoona vechidiki vachibuda here neuwandu hwavo? Nekuti tiri kunzwa kuti vamwe vanenge vari kuzengurira vachiti nyangwe kuvhota kana kusavhota zvakangofanana.
Saizvezvi semaonero rangu, vakawanda vechidiki vari kubuda vachinovhota. Sekuziya kenyu, vanhu vakawanda vati nekei nezviri kuitika muZimbabwe. Saka vakawanda vechidiki they are geared up for change. Then kozoitawo avo vari kufamba vachiudza vechidiki kuti kuvhota hakuna zvakunobetsera, kuvhota is a waste of time, but vashoma choma. Asi vechidiki vakawanda, isu seproject vote, saka abvira kushanda nevechidiki kubva 2020 and namba yevechidiki vakakurudzira kuvhota yakati one day zvishanika vachinovhota musi wa23 August, vakati one day vachabuda neuwandu hwavo.
Aiwa, tinokutendai Muzvare Fallon nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda.
Avo vanga vari Muzvare Fallon Dunga, vanoshanda nesangano reproject vote 263. Aiwa, amawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwe mubvunzo unobva kune mumwe wedu.
Mubvunzo wangu mukuru, mukoma, unoti sei vanhu vanhasi vechinamato zvikuru sei tongoti vechipostori takusiya tsika dzedu dzaiitwa nevakuru vedu vekare, dzekuti kana munhu afa anoitirwa manyaradzo, aitirwa manyaradzo ozovakirwa makuva. Vamwe tinokutaura vanoti zvinokonzerwa nekuti takusiya tsika dzechivanhu kuti vanhu tiita dzechinamato. Handizivi kuti Bhaibheri pane parinotsigira here kuti vanhu vasiye tsika idzodzo vachienda kutsika iyo kusairwa makuva ekugadzirira vafi vavo. Bhaibheri pane panotsigira here kuti kana vakuru vedu vanenge vafa vachinamata vasaitirwa manyaradzo kana kuzovakirwa kwamakuva?
Kutibetsera nemubvunzo uyu, nhasi tina Reverend Fortunate Hove Cooper veConcerned Family Ministry kuCalifornia muno muAmerica. Woyo mubvunzo, Reverend Hove.
Nyaya iripo ndeyokungoti kana tichingoti chivanhu chedu tinonzwisisa here zvatinotaura, kana kuti kungoti tinongotevera tsika dzemadzibaba edu pasina wakana anombomira achibvunza mubvunzo kuti kosei tichita zvatinoita zvakabvobva nokupi. Hapana nepfungwa idzodzo, asi tinetichitsvaga kuti titi itsika dzemadzibaba edu. Zvino chinoonetsa ndechekuti vanhu vanofungira kuti vanhu vechechi vanovenga tsika, asi dzimwe tsika dzedu zhinji dzacho zvadzo dzemuZimbabwe dzakarunzirwa nemweya isimbori yemadzibaba edu akafa. Madzibaba edu akafa, Bhaibheri rinongotaura kuti vakafa havana zvavanoziva, neruvengo rwavo zvese nezvavari zvakatoparara navo. Uye kunonzi munhu wakafa agone kurumbidza Mwari. Vanzi kana waenda kushiori muna vamapisarema 15:17 ine chinotaura kutotizvo munogorumbidza kana wadzika kushiori, hakuna kana wafa unenge watodzika haugoni kurumbidza Mwari. Saka kunzwisisa kuti Mwari vari kudza kutiudza kutizvo isusu panotova nokutsauka kwatinako. Hanzi vakafa havarumbi goni kurumbidza Mwari, hanzi kana vaya vanodzika kurunyararo. Ndiwo mapisarema 15:17 kuti udza zvokuti imi munozvinetsa vaya vari kurunyararo, kana zvokuti zvomunotsvaga muchitovadzora ishungu dzenyu, idai vabereki vachiri vapenyu, idai hama dzichadika. Imi makamboona kuti tinonopfugama zveshuwa tichinamata, uchinzwa kuti vanhu vachiridza ngoma kunonzizvo ndourayiwa nehama, siyana naye, muroi ihama. Tisu tinoimba zvakare zvinhu zvakadaro, ende chiri chokwadi, tichamuka rini kuti mweya inotiudza kuti imi makarasika, munoda kunyebera kuti muno makabatana mumhuri asi muchipondana muchitsondana mumhuri imomo. Ndotsika yakaita sei iyoyo? Hazvigumi ipapo. Dzimbo dzatinenge tichinyatsokuimba kudai dzechivanhu idzodzo dzinotiratidza kuti aiwa, toenda mukanoverenga vanyori vakatasana Chigwedere nevamwe vanongobudisa indosha kuti jira racho rakatifukidza ndero rudzi. Vanotaura kuti isusu tinopfugamira tinonamata njusu, ende ichokwadi kuti tinonamata njusu muZimbabwe. Saka chivanhu chacho chatinotaura ndechepasi pemvura kachemunjuzu. Zvinotozoita isusu tinoita rudzikino rwedeliverance kuvanhu, toona kuti nokuti njuzu inotonga Zimbabwe, inorovora vakadzi vanonzi mbonga. Mweya uyoyo ndiwo unodzika kumhuri nekumatunhu, mondoro dzichidaro, madzishe kana achigadzwa achipinga pasi, chingodzi chivanhu chivanhu. Motarosa kuti aiwa, mukanotarisa tsika dzacho idzodzo dzokuti kunoitwa kupinga pasi nezvechi zvese zvichiitirwa mvura, kupfugamira vamwari vomvura. Zvino Mwari une dambudziko nazvo izvozvo. Unotaura kuti hamufani kuva navamwe vamwari. Hazvina basa kuti tinoona zvakanaka sei tsika dzedu dzinonzwisa tsitsi kuti dzakanobatanidzwa nezvinhu zvisina umwari. Mwari ndi Mwari, haana kufanana nesu. Kana tikaramba takaomesa musoro tichiti idzi ndidzo tsika dzedu, ndo maitiro edu, kungoomesa musoro kwatinoita kunongokuunza kuparara, ndo magumo enyaya yacho. Tsika dzamadzibaba edu, tsika dzamadzibaba edu kungoremekedza uchivaona. Kose muchiti kana maakuda zvokuremekedzwa sevabereki moti kwanzi kudza baba namai kutozvotaurwa nebhaibheri.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai mibvunzo yenyu yezvechitendero pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tombotarisa zvabuda mumakwikwi eFIFA Women's World Cup Football. Spain yakunda England 1-0 kuAustralia ichibva yasimudza mukombe uyu. MuPSL, Highlanders 1 Black Rhinos 0. Triangle 1 Manica Diamonds 3. Wange 3 Yada 1. Kochiti Dynamos 2 Shisham 0. Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zvuru nezvuru zvevanhu zvoungana pamusangano weCCC kuBulawayo. Spain yosimudza mukombe weFIFA Women's World Cup. Tashuka kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngesonto mhla ka 20 kuNcwabakazi 2023 uKim Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngihambe echolocho. Abantu bathi hayi ngena mfana. Ngibonile amapolisa ngale enkayi, amapolisa athi hayi ngena ujaha.
Umnumzana nesenjamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli.
Imsebenzi abantu sebethatha ukukhaso before elections. So kuthi after that kuba umuntu angakho continue ngama-policies akhe, abantu bazaqhaswa abaningi, abantwana bazathola imisebenzi.
Abakubandla leZANU-PF bathi uZulu uthakazelela umongameli Emmerson Mnangagwa abazamvotela ngolwesithathu. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele kuvuselelwe ubuntu bukamoyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo. Wayefisa ukuthi abantu eZimbabwe babambane njalo ilizwe lithakazelelwe ngumuntu wonke. Kubika uEzra Jesus Banda.
Chamisa wethule amazwi la namhla eWorld City Stadium ngobulawayo emhlanganweni omkhulu webandla leCitizen Coalition for Change okukhankasela ukhetho oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo. UChamisa ucele abantu ukuthi bamvotele labanye bakhe esithi lokhu kuza kwenza ukuba alungise ilizwe ngendlela ayifunwa nguNkomo oyesaziwa ngokuthi ngufather Zimbabwe.
We want to restore the dream of ubaba Joshua Nkomo. Ubaba Joshua Nkomo is the only leader I saw who had a liberation ideal, liberation idea, and liberation dream to unite the people of Zimbabwe. He is the founder of the For Everyone mantra, For Everyone philosophy. Umdala wethu, umdala welizwe. I'm going to stand on the shoulders of Ubaba Nkomo to unite the country, to move the country forward, to heal the past wounds, and to make sure that we are one.
UChamisa uthe kulobandlululo olumangalisa eZimbabwe okugcindezelwa amaNdebele kamzilikazi kamaTshobana abalezikhundla ezingatsho lutho kuhulumende lakumakampani elizwe uthi uza kumisa konke lokhu engakhethwa nguZulu ngolwesithathu.
There are non-Ndebele people or Ndebele citizens who are occupying senior positions in government. For the first time, we'll have police commissioner, we'll have even an army commander who is Ndebele, because we want to unite our country. We want people to be brought together and to move together. We'll move from tokenism. I don't want people of Matebele to continue being told that you belong to the vice president of the nation.
Uphinde wathuza lungisa ukuningi okuhlupha abantu eZimbabwe okugoqela ukuselakala kwemisebenzi, ukubhidlela kwezibhedlela, ubukhohlakali lokunye. Uthe uhulumende wakhe uza kwenza kube leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa, njalo uzawekela ukudinga abasekeli beziphathamandla lezi.
This young leader is going to remember Matebele land. This young leader is going to move Matebele land forward.
Uthe kuzalungisa njalo udaba lwezabelo oza kwenza uba ahlale kobulawayo leHarare. Ugcizelele esithi uzalungisa umnotho osugugudeka okwethusayo ezemfundo lokuhlupha amapholisa namasosha athi alile uvotele ebandla leZANU-PF kukhetho lwama-postal balloting.
Ngihambe echolocho abantu bathi hayi ngena mfana. Ngibonile amapholisa ngale enkayi, amapholisa athi hayi ngena ujaha. Nihambe barracks, in barracks, amasoja etu aja hai, aumdala, ngena mvana. Angazukuti kona hapo wando ulawa ya utini. Angizu utini.
Omunye wabahambe emhlanganweni lo ngumnumzana Dumisane Nyongolonkomo, yena ufuna ukuba ngukhansela ka-Ward 5, umntana omnye wabakaJoshua Mqabuko Nkomo.
okokuqala yikubisela ubulawayo abe ngubulawayo esimaziyo ubulawayo ohlanzekileyo nxa sikhangela nje ubulawayo usengcolile ngasaqedakala nxa sikhangela kubulawayo sibili izinto ezingisezafa izakhiwo sezafa umgwaqo izibane ama-street lights
omunye njalo umnumzana promise mkhonanzi okubandla le-triple c laye utsho ukuthi ke sebenqobile
labazazama ukuqina njengeminyaka yonke kodwa lathi silayo imizamo esiyenzileyo ukumekhashe ukuthi ukuqila kwabo akusoze kukhuphe lutho
ibandla lezanupiyefu namhla beliqhuba imihlangano ethiyene ezindlini zabantu njalo likhangelelwe ukuba lizakwenza imihlangano ntambama ebizwa ngokuthi ngamapungwe ezabelweni ezithiyeneyo umnumzana richard moyo umphathi ntambo wesabelo semathene north uthi baqhuba kahle imikhankaso yabo ngoba uzulu uthakazelela okungenziwa ngumnankagwali ngavotelwa mhlaka 23 ncwabakazi
abantu vele before bengakasivoteli madraza kakhulu kuyami iprovince abantu batholile imisebenzi like kwa-a1 ke ku-unit 7 and 8 kuqhathwa abantwana abaningi akulade besebenza lapha kakhulu edamu kathesi ilake gwayishangali kula bantwana abaningi abaqhathiweyo kuma-mine ematinothisesile mine enkulu eyi-1 ekorean eyayiqhathwa abantwana abaningi but kathesi sekula more than 10 or 8 new companies esezibuyile ku-coal mining ukuqashwa abantwana abaningi kakhulu so in terms of imisebenzi anala ama-investors njengobana imantla kapresident ukuthi weare open for business kula ma-companies amaningi asevula elizweneni ama-factory amaningi ngoba ubulawayo seqalisa ukuvulwa ama-factory avalwa kudala imisebenzi abantu sebeqalisa ukuqashwa before elections so kutho ukuthi after that uba umnankakho econtinua ngama-policies akhe abantu bazaqashwa abaningi abantwana bazathola imisebenzi
umoya uthi bazalungisa okuningi okufiswa nguzulu abantu bengavotela ngakwa amakhansila labafisa ukungena kudala leparlamente bekubandla leZANU-PF
kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imsebenzi yakhe iyamkhampenela uyakwazi ukuthi izinto ezininga abantu bethenga ama-groceries out of the country but kathesi ama-groceries 90% of ama-groceries ama-basic commodities ungayenziwa khona apha elizweni ukuthi umuntu abe sekhwezi iphahla lezinokuzondisa nje kuphela abantu ukuthi behlamukele uhulumente but otherwise uhulumente into zakhe zonke zihlelekile
amabandla ambalwa azancitha kukhetho olukhulu oluzayo ukuthi abalitshumi lanye 11 bafisa ukungena esikhundleni sikamongameli ibandla le-triple c lizakwenza umhlangano walo omkhulu kusasa eHarare okugqiba umkhankaso wokhetho lolo imena yesitho 7 ngobulawayo igama namu Ezra Jesus Banda
uzulu uzakhetha umnumzana Nelson Chamisa kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa na ake sizwe ingxoxo esiyenze lo nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Juma okudale leZANU-PF Central Committee
uNelson Chamisa silaye useredi ukuyahlohla enguqunileyo kodwa selimbamba izandla ngokuthi nalivotise amapolisa liwavotise ama-polling agents etshengeko
wakambona ulongeni yabona kwakuwilliam gay kumbe kuwilfred gay owakhuthi ibhora emi-right ecenter emi-right phambi kwegobhoroni kwamele it was easier to score than to miss wakhuda yikho kuzayenzwa kubaba uChamisa bamlotsha bantuboni
bamlotsha
hayi uChamisa akakwenza ukuthi akute egolide uChamisa lijaha uChamisa lijongosi asigijimeli lalijongosi siphumuzeni okhulu mina vele ekhaya kimi okhulu abasenzile uthi obahlala phansi baphekele itiye badla ipentsheni akakuhlohla uChamisa ekho sikulindele kutshintsha iimpilo zethu thina esisabancane sabantwana abancane i-future yethu is very bleak our children's future is very bleak and we hope ukuthi ubaba uNelson Chamisa uzakwenza konke kukhanya
golide
mina kuyangethuso kwaba uChamisa ngoba ngendlela mamlotsha asexotshe ngayo wonke umuntu agay around him from isikhathi sikatswakira laphana seselelo ngabantu okunuka uchago emakhaleni mina ngibona ngantu angabale -state power sizathola nzima ngomkhokheli wenu sure ngoba nxa umuntu ele-democracy
vele i-perpetual incumbency golide yesilwa layo i-perpetual incumbency yilo esilwa layo i-perpetual incumbency want to be the incumbent all the time let people rest were sikhona ubithi bazaba ngama-advisor bethu sabe sibabuza ukuthi lapha bithi senzenjani ba-right bahlale phansi ke kuphakama omamlotshwa like libone okunye okuthiyeneyo ukuthi kusebenza njani babugolide
ngabe nguwe bamlotshwa omayo utangoba ngupresident hayi lapho la mbiza ukuthi hayi same bonus but hayi uthi amhla bathu yafanana
ubuza mvothela kolete wena thembu ukuthi ngemva kwaba uchamisa umamlochi ukona vote uqinile kolete ungesabi ngisho nabantu bakho vele bavota beqinile ukuthi umamlochi ukona
ah le ingani ibhasi ke lama break ikhomba sesemehlweni le ingani ngeni zihlanda le
lendlela vele vele sesizihlahleni sikhuluma nje kolete sesizihlahleni ngenu le sithwale senzima ake lithi sitshintsheni ke sibone ukuthi ujaha usiphathe eleni omamlotsha laba basiphatheleni ke sibone ukuhlukahlukeneyo even if kusiye empini igolide akula khona lapho yabamaxhegu kukhona lapho abantu abancane ukuthi baye kulwimpi. This is a war and this is a generational war that we need to fight. We need to win this for our children. Our children deserve a better future.
Uya ngefrage ihlale endaweni edlayala ngutyele kuhle zigcwale. I'm sure by the time uqeda nayo mhla ka-23 wena uzavotela u-Edim nangagolele ezampemvu banibone
umama engavuka laphalele khona goleda ame ngenyawo ukuma sowangikhangetha unonhlanhla wezani sengivotela u-ED. U-ED uyangikweleda ungikweleda ukhathazile owalahla ngesikhathi segugurawundi lokho esimfuna lakhathiya isithambo lakhe siyalifuna silingcwabe njengemuli. You cannot tell me anything that is beside that ukuthi ngiqala ukukhuluma ngo-ED akubuye ukhathazile lapha bekwe
lapha lizwe unkosazana nonhlanhla mlotshwa kubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Juma akudale lezano PF Central Committee. Siwa ngangeni kusigaba esilandelayo sike sihlangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthushisi omkhulu esabelweni seGeorgia khonapha kwele Melika uthi ukhangelele ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump uza kuya entolongweni yakuleyo ndawo enkulu ngolesine kumbe ngolwesihlanu kulandela ukwetheswa kwakhe amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho ngomnyaka ka-2020. Abanye bakhe bafika phosi amajuma amabili 18 labo bakhangelelwe njalo ukuba bazazinikela kuleyo ntilongo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba liyanda inani lababulewe ngumlilo e-Hawaii. Kubikwa ukuba sebesedlula kancane ikhulu lejumi 114. Umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uza kwathelelela isihlenge lesi ukuyakhalela abafelwe izihlobo labangane. Sike sizwe ezamasiko.
Senanamasiko
wenziwe mandla.
Kwezamasiko lamhla sixoxa lo mnumzana Bhatisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngokuqakatheka kosuku lokunanza umzilikazi kaMajobana.
Wazi ukuthi umzilikazi nguyena muntu owabumba wavisa lesi sizwe esithi ngaNdebele. Kumele sikwazi njalo ukuthi ngiye nje nxa sikhuluma ulimi kwisivele njengoba akukhonale kutshana lami ngiyibhasizwana kuye kungeyena-ke amphathisayo lolo limi lukho nxa ukhangela abanye aboMalawi ababoMozambique abaseZambia abakhonale lapho asuka khona awulithi babavalekela nake banazelela ngathi ukhumbula kuqakathekile kuyikubabonga ngomsebenzi abawenzayo.
Kuyini okunye ongathi kuyaqakathekiswa lapha kwabanyandi
ngaphandle kokusikhumbuzo esiqakathekileyo? Luyakhukhuza abantu ivunulo zabo ngolimi lwabo ngakho-ke kuba ngumkhosi oyibuhlelezi lo lokusipha umdladla ukuthi engisi abanye sebesithi bayakhona kubaphe intshukuntu kubaphe ukuvusisela ukuvela ukuthi balondolozwe amafa abawajilwayo ama akhona yiso isintu yiso isiNdebele yibo ubuNdebele. Ngakho-ke nalokho kuqakathekile nxali abantu ukuthi liziqheza lapho elisila khona. Kanti-ke zona njalo impawu zenu akusizwe esilampawu kumele kukhumbuzane ngazo lezo zimpawu.
Namhla besilo mnumzana Bhatisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu.
Senana masiva
we senziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
Wo manje sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukamele inkomo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
ilizwi lethwela namhlanje selithola encwadini ngokuluba kuka Luka isahluko sechumi lesithupha indima yokuqala lesibili Luke chapter 16 verse 1 lo verse 2 ufundeka kanje verse 1 wase khuluma nakubafundi bakhe ethi kwakukhona umuntu othile oyisicebi wayenomphathi yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe wambiza wathi kuye kuyini lokhu engikuzwa ngawe na landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba umphathi zihlobo zinkosi ezithandekileyo Indoda le enguJesu yayifundisa ngendlela ezijineyo enye indlela kwakuwulandisela abantu indaba ezasala ihlezi emakhanda abo buze bangayikhohlwa uJesu wayekhuluma eshumayela ngezinto ezibambekayo kulabo abazimisele ababezimisele ukuthi bizwe ukuthi uthini njoba lanamhlanje basethe khona abangabambisisiyo ukuthi uJesu wayesithi. Lapha uJesu uthi wakhuluma labafundi bakhe ngendatshana emfitshane ukuthi kwakule ndoda wayenothile kakhulu. Ngakho nxa ulolutho olalo uyadinga omunye ubana awuncedise ekukhangeleni inotho yakho leyo. Indoda leyo enothile yakhangela yabuka yalalela yazahlangana lelizwi. Elalisithi lona lo umphathi ayemchashile ukhanya wayengenzi kuhle umbuzo wasusithi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na uNkulunkulu izikhathi eziningi uyakhuluma kithi akhulume kithi ngomzwa ngedwa akhulume kithi ngengqondo esilazo akhulume kithi ngesikubonayo akhulume kithi ngesikuzwayo ngoba yena uqobo lwakhe angazake ehle ezulwini azokuma phambi kwakho uza khuluma lawe ngendlela eziningi okusala ukuthi uyabe esazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho kwesinye isikhathi enze njengombalisi ozabuza umntwana wesikole athi 2 plus 2 yingaki ayisikho ukuthi umbalisi kakwazi ukuthi u2 lo2 kunika impendulo ethini ubuza nje ngoba uvivinya wena ufuna ukwazi ukuthi wena mntwana wesikolo usuqedisisa usubambile yini ukuthi nxa kusenziwa ukuhlanganisa uthulothu kuyaphuma ngakho-ke lanxa lindoda yayibuza yayinothile ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na ngenye indlela ingxenye wayeseyenzela ukuthi ayi-stock take wabona bana izinto zakhe kaseneli incwadi zamtshela ukuthi kukhona okungayisikho ngoba lapha kasizwa kahle ukuthi kambe ngabe kwakungubani owayebuzwa kungenzakala ukuthi wayebuza abanye abasebenza laloo mphathi kungenzakala ukuthi wayebuza lokhu ayikubona kubhala ezincwadini zakhe ezama-accounts ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na uNkulunkulu laye uyabuza ngempilo zethu ungayisikho ukuthi ngakwazi kodwa uyabe efuna uthi nasizikhulumele sivume ubana lokhu akuzwayo ngempilo zethu akubonayo nendaweni lapho esihamba khona lalapho esihlala khona lalapho esisebenza khona kuyikho yini kayisikho ukuthi kakwazi uyakwazi kodwa-ke uyabuza ukuthi lokhu engikuza ngawe kuyini asikhuleke uNkulunkulu yenza ukubana sizihlole ukuze kwazi okuyikho ngempilo zethu ngoJesu ngiyakhuleka amen
lo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo ungathini lakusasa kweza ba just xoxa ngokhetho olukhulu oluzayo. Nanku esilakho.
Ngilela umthokozi sinyoni uphuma egwamba esigabeni sejumbika okwamanje ngikole eBotswana mina into engayigqukuzela ngokhetho selufikile oyingasasela ngasuku zingaki nje ukuthi lufike ukuthi thina intsha encinyane sasela amalungelo amaningi okwenza izinto yithe kumele sisume ngokuningi siphakameni ngokuningi bafowethu kubhuti wami labo sisi siyevota ngoba udube sibhekane lalo lo sonke silukhangele ubana siphile njani abanye sise sikwezinye indawo sikuthi kuyasichaza ukuba kuzona izindawo lathi siyafisa ukuphila elizweni lethu. So ngiyalicela ngelincenga ngomusa kaThixo asambeni ngokuningi ukuze lathi sikhone ukuthi lathi sizenzele ikusasa lethu thina intsha. Yinto engayigqugquzela zihlobo zami, intsha asambeni ngokuningi.
Siyabingelela kuStudio 7, sibingelela abalaleli bonke bakaStudio 7, sibingelela bonke abasakazi beStudio 7. Siyabonga umsebenzi enisenzela wona ngokusethulela inhlelo ezihlukeneyo lezindaba elisinikeza zona mihla yonke yamalanga. Ngathi uNkulunkulu angalibusisa liphe amandla, aliphe lensuku zokuphila njalo. Okhulumayo nguHelothi wakaSibanda odabuka eGwanda ngaphansi kophahla lukababa uMasuku. Siyazi ukubana isuku zokuvota sezisondele. Engicelayo ebantwini bakithi ngathi singaphakama ngokubambana siyekwenza umahluko ngoba konke sokusezandleni zethu. Asisekho isikhathi sokubuyela emuva, isikhathi esesibhekane laso manje ukuthi sikwazi ukuthi umuntu uvotela iqembu alithandayo, abantu bengahlukunyezwa, abantu bengatshaywa, kodwa abantu bavote ngokukhululeka. Siyabonga kakhulu ebantwini bakithi ngathi singasukuma sile sikwenze umahluko. Ngiyabonga, thola ithuba.
Leyi iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Intetheni izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namuhla.
Iqembu lelendaza linqobele Black Rhinos nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu lelendaza lokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo. Iqembu leBosoli lemiklomelo engamashumi amane lanye 41 ngemva kwemidlalo elitshumi lathuba munemunye kuthi elihlezi endaweni yesibili elengeze Platinum Stars lona lile miklomelo engamashumi amathathu lesithupha 36. Weminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leTriangle linqotshwe nge-3-1 ngele Manica Diamonds ngaseGibo. Iqembu leSesham litshawe nge-2 kanye ngele Dynamos ngase batha ukuthi iqembu lewangi linqobele iyada nge-3-1 ngase-Colliery. Kusenjalo iqembu labesifazane elibela ilizwe leSpain emdlalweni wenguqulo eliphakamise inkezo yokuba zintshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba ele-England nge-1 kanye emdlalweni wokucina kumncintiswano we-FIFA Women's World Cup obuqhutshelwa kwele-Australia lase-New Zealand. Iqembu leSweden yilo eliphutshelise endaweni yesithathu ngemva kokunqoba ele-Australia nge-2 kanye ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo umaplane yathi uwadlalela amaqembu abalisa eleBulawayo Wanderers, eleZimbabwe Saints kanye leHighlanders uthi umdlalo wenguqu kawusakhwabitheki kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Inyathuthi izinga lomdlalo wenguqu edlalwa kathesi seliphansi kakhulu okokuthi yena uvele akasazihluphi ngokulandelela imidlalo.
Hayi, i-local football ikhiso lihle lanxa ngisiyazibukele ngabukela khona abafana lapho endlala khona e-East Rovers lapho. Lapho emvukela khona nje akuthi ngayigadela nithi nyangapi, hayi amangamabi ngabe ntamba amanga, hayi ibhora ayisaqinanga bakithi. Sesizivukelela kumascreen lapha nje amabhora.
Unyathi uqale ukudlala ibhola emthede njalo bengumuntu obesenelisa ukudlala endaweni ezijeneyo enkundleni.
Ngaqalisa ndlala unumber 11, inumber 11 lapha ngaqhuba sibili kungayisikuthi vele nganditshanga ngenxele, hayi kwaswela kahle umuntu ongadlala kodwa mina ngangikwanisa zonke inyawo ngagcina ngingena khonapho ngadlala sibili kwesikhathi abagcina ngitshintsha ngingena futhi ngangena ku-10 lo wagcina ethathwa nguMoses Moyo mina ngaku-8 ku-midfield ngathi lapho engaphelela khona kodwa le gedini ngangibamba nxa ugoalkeeper wethu engezwa kuhle ngangihanjiswa le gedini yebamba ngiyakhumbula kwenilanga kusasele ibulawayo Kellys ngadlala sawina kodwa mna nisegedini
unyathi udlale isikhathi eside kuqembu lebulawayo Wanderers lona elantshintsha laziwa ngegama elithiwa Eagles kodwa uke wadlalela njalo amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints kanye lele Highlanders
ukuze kwandithathe babendilanda emsebenzini ithi nxa nisemsebenzini zabona be-Saints bona be-Highlanders phandle futhi ngangisebenzi e-radiator ngithini babendilanda khona ngale owayendithatha kuqala ngosegedini ahlange ngihluthu namfake emoteni ahambelanga kwaya hayi ngagcina ngiqalisa ukuyidlalela iMashona United kodwa third part of it angiqedanga isizini kuyo isizathu ngasitsho kodwa hayi liza kuthi ngilobandlululo kodwa kungasubandlululo kwasuka nje hayi kwangani kuyakhethwana ukuthi kulobani oyilokhu kulobani oyilokhu hayi lami ngagcina ngingasaphathekanga kuhle ngingasadlali ngikhululekile hayi sehluka nale Zimbabwe Saints Ichoro ngase ngithathwa ngusayilas Ndlovu ngangena kwa-Highlanders hhayi ngaqhuba sibili kwa-Highlanders sidlala la abafowethu laba sebasithiyayo ugeritaka sesilolawo maduda wayesengikhona ngale
unyathi uthethe umhlalaphansi esebuyele kuqembu le-Eagles lapho adlale khona labadlali ababalisa uMaximilian Boy Ndlovu kanye labanye ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji
sike sizwe ezomculo
Mina kuno bomama
Ntando ubingelele uzulu wonke nje emagumbini amanomhlaba okhulumayo ngufundani Dimande zananzela ukuthi ngeke ngabuya lapha inyanga ezimpalo ezivileyo ngikhuluma ngomcimbi lo oyenza kalizolo lapha ke sivula khona ilitshe iTombstone yomculo wakobulawayo uCalvin Hliziyo owasithiya ngomnyaka ka-2020 Ya isithanda ukubonga kakhulu abantu abasondeleyo basichasa amakhampani amanyaka obulawayo asichasileyo kumcimbilwane hhayi uhambe ngomumo sibili kakhulu so hhayi umfokanhliziyo sinananzela ukuthi indoda eyaqala ukuhlabela ngomnyaka ka-96 khonapha kobulawayo elabo 10 years kodwa waduma ngomnyaka ka-2014 elokhu ehlabela kuphela ngoba wayesazi ukuthi akwenzelwe yena umculo azange akasebenzele umuntu So uzananzela ukuthi impilo yakhe yonke ngumuntu ongazange akasayinwe wayengubhosi wakhe kumusic ngiyo wayesayina abantu uzananzela ukuthi imali yakhe futhi wayeyenza entweni eziphathelane lo mculo either wayeproducela abanye izingomo eyenza ama-artworks yonke into nje ephathelane lo mculo yayeyenza so uzananzela futhi ukuthi iflag lakobulawayo ke waliphakamisa kakhulu ke waphefoma endaweni ezinjengabo-Germany ke waphefoma e-UK okay, wa headliner sibili khona ngale eBirmingham hayi siyabonga kakhulu liqhawe sibili omele silikhumbule so ngomunye umculo wakobulawayo odlala iqhaza kakhulu zananzela ukuthi waduma ngengoma okuthiwa bebengakhola 2014 lapha aba ngunumber 1 khona ingoma yakhe for over 20 weeks ngomnyaka ka-2015 olandelayo wakhipha i-album okuthiwa That Love Is a Boy wakhipha ingoma okuthiwa Zikhuphani yathandwa umculo wase-South Africa uCasper Nyovest wahle wacela ukwenza la i-remix yala ingoma engeyinye yakhuphula izinga le-career yakhe kwezomculo so hayi sibonge kakhulu kuzulu wonke nje emagumbini omhlaba
efadange ncane mkhanyelele ingane yami ngezelele imali yami cause I just wanna make a couple of billion
I think we should kill this one today, man. Black Friday. Black Friday.
To tap into the conversations I'm having with God daily, you'll understand that I need all my blessings like in a hurry. The way people be dying is scary and got me worried. That's why I'm hustling.
So, uncle, you can forget the Monday. So, I'm going to tell you that you're going to tell me what is going on. I'm going to tell you that 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 I'm going to tell you Kuthi bandelezana uPopulity abanengi bafisa ukuvotela uMnomzana emaso mnangakwa. Sikhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalisayo. Ngumthembo sithemba uGibbs Dube yilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.